Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri kukadzi 12/2019 nguva dzava 6 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yavamunangagwa yakazvipira kuteedzera mitemo yese nyika yatina inonzi muchirungu abides by the constitution.
Hurumende yoramba kuti kunonotsa kwayo kuvandudza bumbiro remitemo ndiko kuri kupa kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kupomerwa mauto mapurisa nevasori dzisamhangarwe.
Vatungamiri vemasangano edu vakaita zvechikumbiro chekuti kana zvichigona vakazvipira kuti vagare pasi kana kuti vabatwe vaite zvezimbabwe vaite hurukuro nemukuru wenyika vamunangagwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vokumbira kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zvinobatsira pakuti tipushe nyaya yerule of law neconstitutionalism huchadzoka takutongwa nevanhu vasina respect kuconstitutionalism.
Dare rotarisirwa nhasi kunzwa nyaya yekupikisa mutero wekubatira munhu madhora maviri kubva muzana padhora wakadzikwa nehurumende. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nyaya dzezvemitemo nemashandiro eparamende veVeritas vanoti kutadza kwehurumende kuzadzikisa bumbiro remitemo nekuumba komiti yakazvimirira yoga inoongorora mapurisa, mauto kana vasori vanenge vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu ndizvo zviri kupa kuti vanhu vane hama dzinenge dzaurayiwa kuitwa kafira mberi kana kubatwa chibharo nemapurisa, mauto nevasori vatadze kumhangara nyaya dzavo. Komiti iyi yaifanira kunge yakaumbwa makore matanhatu apfuura kuzadzikisa chikamu chemazana nemaviri negumi kana kuti section 210 yebumbiro remitemo. Veritas iri kushorawo dare reconstitutional court nekutadza kuudza hurumende kuti itevedzere mutemo nekuumba komiti iyi kunyange hazvo muna 2015 vaDouglas Mahia vanova mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakakwikwidza nyaya iyi kudare mushure mekushungurudzwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi ava varamba kuti hurumende iri kudya manonoko.
Mubumbiro redu guru remitemo constitution mune urongwa ihwohwo hwekuti kunofungirwa kunge kuchiitwa inonzi muchirungu independent complaints mechanism committee inoongorora zvichemo zvevanhu maringe nemasecurity forces. Hurumende yavamunangagwa yakatanga gore rakapera. Payakatanga nyaya hombe yanga ichinetsa mazuva iwayo yanga iri yekuti tigadzire mutemo wekuti tiende kumaelections. Uchipera kugadzirwa takabva taenda kumaelection. Maelection achipera kwakabva kwaita vakaitawo makakava vachiti takabirirwa. Nguva ndobva yambopera tichimirira kuti nyaya iyoyo igadziriswe. Yagadziriswa dare rataura kuti vamunangagwa ndo vakasarudzwa. Takabva tapinda mushishi mekuita nyaya yebudget rakatopera takuda kuenda kuChristmas kuNational Assembly rikazopedzeswa neSenate gore rino. Sakawo vari kuti hurumende yanonoka hamino kuti vange vachida kuti imhanye zvemandoi nekuti mukana wacho wekuti iite zvose zvatenge ichida kuti zviitwe wanga usipo nenguva yanga iripo.
Asi hurumende yakazvipira here kuumba komiti iyoyi vaZiyambi?
Hurumende yavamunangagwa yakazvipira kuteedzera mitemo yese nyika yatina inonzi muchirungu abide by the constitution, or kuti tinge tichiita inonzi constitutionalism. So zvese zvakataurwa muconstitution ndozvatiri mushishi yekuita inonzi muchirungu align mitemo imwe yese zvekuti tasarirwa nemishoma. Iro gore rino tinosungirwa kunge tichipedza yese mitemo yasara.
Asi tichimbotarisawo nyaya dziri kunzi dzakaitika dziri kupomerwa vemauto nevamwe ava, vamwe vari kuti kusavapo kwekomiti ndokunogona kunge kuri kupa kuti vamwe vatye kuenda kunomhanara kumapurisa. Munoti kudii?
Ndo maonero avo. Asi chandiri kuda kutaura ndechekuti komiti yakaunzwa nebumbiro yanga isipo mitemo yedu yeZimbabwe. Saka chinhu chitsva chekuti haungati vanhu vari kutadza kuenda nekuti pane komiti yavanga vasati vajaira yavasingazive paichaumbwa. Inoda kutoshambadzirwa kuti vanhu vazive kuti basa rayo inoita nezvei.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare. Asi Gweta vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vanotungamira Human Rights Watch, vanoti hurumende inofanira kuumba komiti iyi nechimbi chimbi. VeHuman Rights Watch, Amnesty International neOxfam International vakatonyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kupomerwa vanodzivirira nyika. VaMnangagwa vakadzoka kumusangano weAfrican Union nezuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vaMavhinga.
Vatungamiri vemasangano edu vakaisa chikumbiro kuna vaMnangagwa kuti mhirizhonga ikurumidze kupedzwa mauto aiswe mumigwagwa, uyezve kodzero dziremekedzwe nekuti zvatanga tichindwa zvinobata moyo zvakanyanya kuti vanhu vanodarika gumi nevanomwe vakapondwa kazhinji yacho aita zvekupfurwa. Madzimai ane chitsama akabatwa chibharo. Vanhu vane mazana akati kukoo vakasungwa pasine mhaka inoonekwa vachikandwa muchoro wokusanganisira vana vadiki.
Mati mapindurwa here tsamba iyi?
Kwete, hatisati tapindurwa. Asi zvakarewo vatungamiri vemasangano edu vakaisa zvechikumbiro chekuti kana zvichigona vakazvipira kuti vagare pasi kana kuti vafambe vaende kuZimbabwe vaite hurukuro nemukuru wenyika vaMnangagwa. Saka mhinduro dziri paviri, pakuti kugadziriswa kwemhirizhonga pari zvino uyezve mukana wekugara pasi pachiitwa hurukuro. Hurukuro inoti ndedzipi nzira dzingashandiswa muZimbabwe kusimudzira kodzero dzevanhu uyezve kuranga nharatara dziri kumbunikidza kodzero.
Tambonzwa vamwe vachiti sezvinosungirwa nebumbiro remutemo panofanira kunge paine komiti yakazvimirira inoongorora nyaya dzakadai, nekuti vamwe vanga vachiti vari kutya kumhanara kumapurisa. Munoona sei nyaya iyoyo?
Hongu zviro kwazvo kuti paide paine komiti iri pasi nebumbiro remutemo inotambira zvichemo zvinobva kuvanhuwo zvavo pamusoro pemauto mapurisa kana vasori. Panofanira kunge paine komiti zvichida kana inenge iine vekunze vari kuita United Nations kuti vaongorore zviri kuitika, nekuti dzimwe mhosva dziri kuparwa nemauto kunyanyanyanya chibharo chemadzimai imhosva dzakakura kwazvo pasi rose dzinofanira kuti dzitongwe pasi peInternational Criminal Court.
Gweta vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch, vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Nasi mangwanani dare repamusoro riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa nemurwiri wekodzero dzevanhu vamufundo Mulilo vachipikisa danho rakatorwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube rekudzika mutero wezvikamu zviviri kubva muzana pamari inenge ichibhadharwa nemakadhi ekumabhanga. VaMulilo vanoti danho rakatorwa navaNcube riri kunze kwemutemo sezvo rakaitwa kunze kwedare reparamende. VaMulilo vakambokwira kudare nenyaya imwe cheteyo gore rapera, asi yakaraswa ichinzi yakanga isiri yechimbi chimbi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Gweta riri kumirira vaMulilo vatendai biti kuti tinzwe zvizhinji.
Zvamuri kuziva zviye ndezvekuti Mutuli Ncube akakwidza mari inobhadharwa nevanhu inonzi matransaction tax kubva ku5 cents kusvika pa2% per dollar muna October 2018. Akaita izvi asina kana statutory instrument. Musi wa12 October akazozvisa statutory instrument yaipepota kuamenda section 22G yeincome tax, because section 22G ndopa pakanzi neparliament takes 5 cents per transaction. Saka isi nyaya iri kurwiswa navamufundo ndekuti iwewe minister haugoni kuita mutemo unodarika weparliament. Iye mutuli abva awanda nesection 3 of the Finance Act inomubvumidza kuti aise mamajors, provided mamajors iwayo anozoratifaiwa neparliament within 6 months. Isi tiri kuti mamajors aunotenderwa pasection 3 haasi ekuti udherere parliament, uchore parliament. Mamajors ekuti unogona kuti mangwana taisa taxi duty pachingwa 2 cents, kwete kuti pakatarwa neparliament wopapinda iwe uri munhu 1 hazvigonereba ine democracy.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii vana veZimbabwe kuti munge muchipinda munyaya iyi nokuti tinoona kuti iri kubata vakawanda?
Zvinobatsira pakuti tipushe nyaya yerule of law neconstitutionalism. Huchadzoka takutongwa nevanhu vasina respect kuconstitutionalism. Mukatarisa budget, ndakataura zvinhu zvaisvika kuma 6 zvaaityora mutemo. Mugabe waikanganisa hongu, but anga aine maadvisor akafanana naChinamasa vaimudzidzisa kuti mutemo unofamba so. Uyu munangarwa haana. So we want to protect the constitution, we want to protect the rule of law. Secondly, Vamfundo Mulilo is a human rights activist, so vada kuratidza kuti nekodzero yekurwisa zvimutemo zvisina musoro. Tax ye 2% haina musoro iri kurwadzisa vanhu. Gore riya government ndoyakaba mari yevanhu. Ini pananga ndiri minister ndakasiya mine 6.5 billion yemaus dollars, asi nyara dada idzi dzakatora mari iyaya ndokudya mari iyaya. Vanhu ndokutanga kushandisa zvinhu zvisiri mari zvakafana nemakadzi avo, madebit cards, zvakafana neRTGS, zvakafana neEcoCash. Chihurumende chacho toera futi chinovapiringisha kuti tipei mari futi. Ima create a situation, you cannot benefit for your own omission. Ndozviri kutaurwa navamufundo Mulilo. Chechitatu chida kudemonstrate apa inyaya dzekuti izvo hapana chinoitwa naanyone panze pematare. Everyone is below the law, hapana munhu ari above the law. Saka ndo zvitatu zviri kuda kusimbiswa navamulilo.
Avo vanga vari Gweta riri kumirira murwiri wekodzero dzevanhu vamufundo womulilo vatendai Biti vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa musure nhau iri mumapepa nhau emunyika. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti vaive mukuru muhofisi yevachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority kudivi rezveuori munyaya dzekufambiswa kwemari vaChris Mutangadura vari kuendesa muchuchisi mukuru wehurumende vakumbira ihodzi kumatare mushure mekunge vanzi vainde kunoshanda kudare Major Street kuGuruwe vachibviswa muHarare. Vamutangadura vanoti izvi zvakafanana nekuvadzikisira pabasa. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau reChronicle iro rine nyaya yekuti vanhu vaviri vakafa mushure mekutsikwa nebhazi uye vamwe gumi nevasere vakakuvara apo bhazi raienda kuBotswana richibva kuBulawayo rakabuda munzira kunzvimbo yeMarula pedyo nePlumtree. Mutauriri wemapurisa kumatebeland South Inspector Pilisani Ndebele vanoti njodzi iyi yakaitika usiku hwemusi wechishanu. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Maswira sei paStudio 7 apa maBig Fish ana mukoma Gandemere haningakushedzei mose nemazita. Ndini wenyu Maluve ari kutaura, ndiri zvangu muSouth Africa paJohannesburg apa. Musangano uri kunzi wapetwa uyo wekuEthiopia uyo. Zviri raiti zvine zvataurwa zvazvo ukoko, asi hapana chinobuda. Kune kungori kutaura nekuwesta mari chete, kuisa musoro wembudzi muhari nenyanga dzavo, hapana chinofamba ba. Varume avavo kwese kwavanoenda kumisangano vanotadza kuya kana nejecha zvaro kana chikafu chembwa chaicho.
Muri sei kuvatepenyu veStudio 7? Tinofara zvikuru nebasa ramuri kubata kutipawo nhau dzechokwadiwo nekuti nhau dzinobuda nepazimo apa zvikuru manyepo ndokazhinji. Nishenda angu panyendi na yo ndiri kubatika na zikuru. Na hata uro waita ura pa Studio 7 na irani utano wavo. Kutuwa kuenda panjozi waru kujambo huku nuhu mishongaya hune kuna mapirizi. Tumawa zinu isa life ya upa riski. Tuchikonze usu wane kudoku kuti maari inenge ishidiwa apana. Zinu zinu waza leo mende yambo za miro wana. Wakaita seiva uplani nekuti zirwere zupenyo ese zinu waza. Saka vanhu vangaite zvingani kuti uku vanorwara uku vanenge vachidirwawo mari vanoiwana ukupi. Saka hurumende hainawo here chainobatirawo nacho vanhu vakaita seivavo dai vachiwaniswawo kamishonga yaya free. Zviri nani zvinoitawo kune dzimwewo nyika nekuti waakurwarawo. Saka zvinodawo mubetseri. Ndatenda hangu.
Ini ndoitwa simba rashe ndiri muHarare. Rokesheni rwebudiriro. Takutona kuti corruption iripo these days yakanyanya yamugabenge itori nani. These days mapurisa anototumwa kunze ndeko kuti munotorera vanhu mari vouya vanhu vosheyana vochitesa ini tiri kutambudzika asi hurumende yamunangagwa aiwa takundikana nayo dai asiya apa vamwe vanogona kutonga.
Zita rangu ndiri Jonga zviri pai ndiri muno South Africa. Chirongwa chenyu chinonakidza zvikuru sanda ane makore ndichiteerera chicharovesa tichiteerera tiri pa tiri mudzimba takaisa panzeve nhasi ndakuteerera takasunuka tiri muzvikuru. Ini ndinoda basa rokurima. Murimiro andinoita kuno dai ndiri kumusha chako ndairima zvinoonekwa nekuti muno ndinotorima zvikuru sanda ndichisupply mashopu makuru vana spa vana boxa vanani vana pick and pay. Asi ndinoshira dai ndazokera kumusha ndanorimirawo ndiri kumusha. Ndanoita mapama ndanoita maprojects vai kuri mo chibage kuri mo miriwo asi zviri kumusha yangu karima zvakangofarira ndinobva gogo kwenyu kunyangwa rimwe dobasa haona chaunowana varume dai pagarwa pasi pataurwana izvi zvokuti vanodaidza vamwe ava vanotokuza nekupe vanani vanani ava vana basa ava tinoda kuti vadaidze chamisa ende vasunungure vanhu vakasungwa zvanopi finozikamwa nekuti inobata vanhu ichisunga inoshungurudza inozikamwa netsika dzayo zvangoita vamugabe zvakutoratidza kuti vamugabe vakange vakanaka nguva ese. Takutoona kuti vamugabe vakanga vari 100% kunapa asi varipo vaivasundaidza takutozvona pachena ikozvo kuti vaivasunundaidza ndovabata matumu macho vaakuita zvido zvavo.
Makadiko vashamarari veStudio 7, isu takatotiza kumusha kutiza nhamo nenzara tichipotera kunyika dziri kunze asi musangano uyu wakabva kupera kuAddis Ababa. Tinoona kuti musangano usina chauchabudisira vana veAfrica yose. Ndinotendawo kana mukabudisawo mazwi angu kumhuri yose yemuAfrica.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Uye tinotendawo avo vari kutiona pachivhitivhiti cheFacebook. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kutungamira komiti yeparamende yeHouse of Representatives inoona nezvekudyidzana kwenyika yeAmerica nedzemuAfrica, amai Karen Bass, vanoti panoda kuitwa ongororo yekuti sei vanhu vemuAfrica vachipinda muupoteri vakawanda uye kutiza misha yavo. Vativo nyaya yekusagadzikana munyika nehondo inopa kuti vanhu vaende muupoteri. Vapoteri kubva kuSomalia, Sudan, South Sudan neLiberia vanobvumidzwa kushanda muAmerica pachimirirwa kuti zvinhu zvigadzikane munyika dzavo. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanoti America ichiri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa mutori wenhau Jamal Khashoggi kumuzinda weSaudi Arabia kuTurkey. Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House wainge wapiwa kusvika musi wa8 kukadzi kuti unge wauya kudare reparamende nemagwaro anoratidza kuti ndiani akauraya Khashoggi uye uyo aive mutori wenhau kube panhau reWashington Post uye aishora utongi wane vanji kana kuti Crown Prince Mohammed bin Salman vekuSaudi Arabia avo vari kupomerwawo mhosva yekuva nechekuita nekufa kwake. Muchirongwa chatino tarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika. Gore rinouya ra 2020 America inenge ichisarudza mutungamiri wenyika mutsva kana kuwedzera utongi hwava Donald Trump nemamwe makore mana. Gore rino vakawanda vanoti mapinda madzimai akawanda ari kukwidza musarudzo idzi. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vanodzidzisa kuDevry University vanoti sarudzo idzi dzinenge dzichanyanyonakidza zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Tandiri kuona ke zvino ndinoona kusunungura vaita vanhu vari kuregista kunyoresa kuti vazokukwidza kuti vasarudze kuita mutungamiriri weAmerica kuti vari kuwanda. Vachiwandirawo kumadzimai anga asina kusununguka ndofunga makore akawanda wanda kuti anganga achikukidzawo kuti vava upurezidendi, asi chinonyanya kutikashamadza kuwanda kana kusununguka kwavanhu vari kuregista kuti ndodawo kuzodi kuzokambena nditevo upurezidendi weAmerica norusununguko rwuna vanhu ivavo vasina wavanosha. Saka uwandu hwavanhu vacho zvinhu zvinofadzwa kuti ndiko kusunuka yatinoti demokrasi. Saka zvinhu zvaa kutanga kutekenyedza ino ruzhinji rweAmerica vachitanga kusarudza kuona kuti wavachasarudza ndiani.
Uwandu hwavo hunokukashamadza here?
Uwandu hwavo hunotikashamadze, nokuti patiri kuverenga apa tinohwa kuti vawanda chaizvo, nyangwe yedu mumapepa tichihwa kuti vakuru vakuru vacho kuti vanganasi vakawanda chaizvo vari kuregista kundodawo kudii. Vamwe ndova maindependent party, vamwe marepublican, vamwe madhemocrats, vamwe ana green party vakawandi. Saka zvinotikashamadza kunyanya isu vanobva kuAfrica kwatakazvarwa, uko kwatoziva kuti inogona kuita mhosva kuti munhu angobudawo hake ati ndaakuranawo purezidendi kukwidza purezidendi uripo wotenge wapara mhosva.
Chii chiri kukonzera kuti madzimai abude nouwandu hwavo kuti vakwikwidzewo kuita mutungamiri wenyika?
Chandiri kuona ndechekuti madzimai anenge ava kuona kuti varume vazhinji vatiri kusarudza kana kuti vaimbosarudzwa muhistori yose yeAmerica vanenge vasinganyanyi kuzondomiririra zvirongwa zvamadzimai. Saka vanenge vava kudawo kupinda kuti isu zvatiri su madzimai tagara tinounyanya kuvhota, ndofunga madzimai ndoainyanya kuvhota kudarika varume. Ndokuti kotadivo kuzvivhotera isu tambotongavo dzimwe nyika tikadzitarisa dziri pasi pano, tikati vana Britain vana Theresa May kana kuBrazil kwaimba vanowo chidzimai kana kuGermany uko. Saka ndoona sokuti madzimai omuAmerica aakuona kuti isita akusharira kusure panapa.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, nhasi tine hurukuro nababa Charles Charamba. Tatanga nekuvabvunza kuti gore rino vakaronga zvipi.
Mazvano ndofunga munoona upenyu huriko ndeve madamba refu, asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles. Saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda, but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo.
Kana vanhu vangu vanoda mwanetsa rangu vakazvinini pisa vakasiya zvakaipa vakatsvaka chiso changu vakana mata papo ndiri kudenga chanzwa kuchema kwavo chapodza nyika yavo ichavaregerera chapodza nyika yavo ichavaregerera ka
Pane dzimwe dzakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei?
Dzimwe dziri kutsikiswa, dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa. Nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi, tinova basa redu chairo ratinonyatso kutoraramira. Saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi. Saka dzidzo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo.
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo zvakafanana nezvedande mutande zveintaneti netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motor dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but watinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unozva zvichinzi makasaririra, kosei musiri kuita zvinoita vamwe? Aiwaka, anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform. But piracy kabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know, Zim dancehall. Kana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika, tinombopawo attention kwaari. But gospel music, though music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Dropa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka I see music ichaoneka.
Tinotenda zvikuru baba Charles Charamba, sezvo nguva yedu yapera harigaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende yoramba kuti kunonotsa kwayo kuvandudza bumiriro remutemo ndiko kuri kupa kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzisamhan'arwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka. Ndokusiyai mina Standikile Muhlanga munhau dzeIsindebele.